manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 9/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndione sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere chaCovid-19.
Kana emutetwa vanyorera kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Commission ichaita saizvozvo. Yozotora matanho ainotora, aifunga kuti ndiwo akakodzera. Zvichienderana nemabasa ecommission ari mubumbiro remutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC kuti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reDecentry. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzotaura zvinoreva kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles nekambani yenharembozha yeEconet. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere chaCovid-19, vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuenda kunzvimbo dziri kuwanikwa nhomba vachida kubayiwa nhomba yekutanga, izvo zviri kupa kuti munzvimbo idzi muve nemitsetse mirefu. Mumwe mudzimai angari mumutsetse pachipatara cheparenyatwa, amai Tsungai Ndonga, vati kuenderera mberi kwechirwere cheCovid-19 ndoko vasunda kuti vatsvage nhomba vasati vabatwa nechirwere ichi.
Ndatoona kuti chirwere ichi chiri kungoramba chichienderera, saka ndatane chungu chaidzo kuda kuda kuti tibayiwe.
Mumwe mukweguru angoda kuzikanwa nezita rekuti vaBernard vatiwo semunhu akura vakanzwisisa kuti kana vakabatwa nechirwere ichi vabayiwa nhomba vanogona kudzivirira kurasikirwa neupenyu kana marwadzo akanyanya.
Kuona kuti ndiyo nzira chete inoita kuti uzvidzivirire kubva kuCovid or uite mitigate pain iri to do nekurwara neCovid.
Asi vanoledge chakabawo avo vanoita basa rekutengesa nyama muHarare vatiwo kubayiwa nhomba ndiyo chete nzira inoita kuti varambe vachiita basa ravo rekutengesa nyama sezvo vachisangana nevanhu vakawanda pazuva rega rega.
Pakudeliver maproducts edu togona kusangana newe health kana newe COVID hozotibvunza kuti kwai muri kufamba muchakura chikafu at the same time hamuna kuvhatinetwa. Ndizvo ndituma ndichitese ndiuye pana.
Chitambira mamiriyoni maviri nhomba yeSinovac neZuro, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati hurumende iri kufara neuwandu hwevanhu vava kutsvaga nhomba. VaMangwiro vakatiwo pavakatenderera kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vaiona mitsetse mirefu yevanhu vaida kubayiwa nhomba.
Rimwe zuro ayo ndatiri kuMarsh West kuona kuine mitsetse yakakura nemuno muHarare mitsetse yakakura. MaZimbabweans ari kuona kuti nhomba iri kubetsera.
Nyanzvi mune zveutano hweruzhinji amai Muchamukamuri vati shoko rekudzivirira rakatekeshera nyika yese ndobva rabatika zvakanaka, izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vatsvage nhomba.
Ndione sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti vanhu makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56 vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 2029. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yese vave zviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana matatu nemakumi masere navatatu, kana kuti 62,383, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nezana nemakumi mashanu nevatanhatu, kana 2,156 nezuro wakare. Kusvika zuro, hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakange vave zviuru mazana masere nemakumi mana nezvisere nemazana masere nevasere 848,808. Vanhu vabaiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi masere nezvina nemazana manomwe nemakumi manomwe, kana kuti 584,770. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwokubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, amai Beatrice Mutetwa, vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission, vachiti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reThe Century, iro rakaburitsa uori hunonzi huri kuitwa nechipangamazano chemutungamiri wenyika uye vari veukama nava Emerson Munangagwa vakuda tagwirei. Godfrey Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuzaki, amai Mutetwa vanoti gwaro reThe Century, iro rave nenguva richiburitswa mumapepanhau nemadande mutande, rine nyaya dzekuti panogona kunge pachiitwa uori, kusabhadhara mitero, kutyorwa kwemitemo yenyika, kubiwa kwemari nechimwe chikiribidi pamabhizimisi avatagwirei. Amai Mutetwa vati nyaya idzi dzinokodzera kuongororwa zvakadzama neZAC. Amai Mutetwa vaendesa gwaro iri kuZAC vachiti inogona kunge isina kuriona, uye vatiwo sezvo komisheni iyi iyo inopiwa simba nebumbiro remutemo kuongorora uori inofanira kutuma mukuru wemapurisa Commissioner General of Police kuti vaongorore uori hunotyisa hunonzi hwakaitwa nemakambani avatagwirei mugwaro reThe Century. Amai Mutetwa vati havasi kuzoenda kumapurisa, paramende kana sangano ripi zvaro pamusoro penyaya iyi, vachiti ZAC ndiyo ine simba rekuongorora nyaya dzakadai.
ZAC ndiyo inokodzera kuita basa iri, ine simba rekutuma mamwe mapazi kuti aibatsire.
Mutauriri weZAC Commissioner John Makamure vati kana amai Mutetwa vanyorera kuZAC vachaongorora gwaro ravo vachitevedza bumbiro remutemo yenyika.
Kana Mutetwa vanyorera kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, commission ichaita saizvozvo, yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ekomisheni ari mubumbiro remutemo.
Ikomisheni yakaumbwa nebumbiro remutemo yenyika, uye mamwe mabasa ekomisheni iyi ainopiwa pasi pesection 55 yebumbiro anosanganisira kudzivirira uori, chitsotsi, kusashandiswa zvakanaka kwemari muhurumende, makambani ayo kana makambani akazvimirira. Rimwe basa reZAC kutambira zvichemo kubva kune veruzhinji nekutora matanho anokodzera, pamwe nekutuma mapurisa kuti aongorore nyaya dzeuori, pamwe nekuendesa nyaya dzeuori kumuchuchusi wehurumende kuti vanenge vachipomerwa uori vaendeswe kumatare edzimhosva. Gwaro reThe Century rinoti vatagwirei avo vane makambani anodarika makumi mana muno nekunze, vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende nemakambani ayo kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika zvisina kujeka. Rinotiwo panogona kunge pari kutyorwa mutemo, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Vatagwirei vanonzi vanopiwa basa nehurumende munyaya dzekurima, dzekutenga mafuta nekupiwa mikana yekutenga migodhi nemakambani zvisina kujeka. The Century inoti hurumende nemasangano akaita seZAC anofanira kuongorora mabhizimisi avatagwirei, asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati havaoni zvichiitika nekuti vatagwirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Tunoti ukama wavanenge vainawo nevari muhurumende wakanyanya kusimba zvokuti vari muhurumende havana zvavarikwanisa kuita nekuti vanenge vaine zvavari kuita zvakavanzika zvakawanda wanda zviri kudetsera kana zviri kubatsira kuti ivo vari mumasimba varambe varipo.
Vatiwo handi vatagwire ichete vachiti pane vamwe vana muzvinabhizimisi vakaita savabilly Rotenberg avo vanoshandawo nehurumende nenzira dzisina kujeka. Matsamba mbozha akaburiswa nethe Sentry anoratidza kuti vamunangagwa nagavhuna webhanga guru renyika vajohn Mangudya vanhu vanoziva zviri kuitwa navatagwirei, asi vamangudya vakaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezviri kuitwa navatagwirei. Vamunangagwa havasati vabuda pachena vachipadivi ravo pane zviri kuitwa navatagwirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimise kusungwa kwavo vachikandwa mujeri kuitira kuti vapike mutongo wavakapiwa nedare reConstitutional Court mwedzi wapfuura. More Blessing Munjoma anotipanya iye.
Dare remuPetersburg raramba kutambira chikumbiro chavaZuma richiti kurwara kwavakataura kune unotsigira izvi mugwaro ravo. Magweta ehurumende akanga apikisa achiti vaZuma vafanire kunzwirwa tsitsi sezvo vachityora mitemo yenyika. Mutauriri weZuma Foundation Muzwane Lemanyi audza vatori venhau nhasi kuti kutadza kubudirira kwavaZuma pachikumbiro chavo hazvina zvakanyanya zvazvinoreva sezvo vaZuma vakazvipira kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Nhasi vatsigiri vavaZuma vange vachiratidzira kusafara kwavo nemutongo uyu muguta reDurban nePietermaritzburg. Vazhinji vavo vange vachivhara migwagwa, kupisa matai, kutema dzimotikari pamwe nekurasa marara mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kana paine vasungwa zvichitevera mirizhonga iyi. Zvichakadaro, hurumende yeSouth Africa nezuro yakadzosa zvechisimba kuZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri nemakumi maviri zvanga zviri panzvimbo inochengeterwa vapoteri yeLindela Detention Center. Vanhu ava vanosanganisira makoronyera vasina magwaro uyewo nevakange vambopiwa mvumo yekupinda muSouth Africa asi vakazogarisa munyika iyi. Mukuru wepamahofisi ofisi emuzinda weZimbabwe muJohannesburg amai Melody Chaurura vanoti hurumende yeSouth Africa inodzisira kumusha vanhu vanosvika zana pavhiki rega rega asi haina kukwanisa kuita izvi kwemavhiki maviri apfuura nekuda kwezviminga mupini zvakasiyana siyana. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemuitiro wehurumende yeSouth Africa wekushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe.
Kazhinji South Africa kana ichiita madeportations inoita sokuti yakangonangana namaZimbabweans kashoma kuva kuti vedzimwe nyika vari kudzosekwa kunyika dzavo.
Vashumba vati dai South Africa yambomira kudzora vanhu panguva ino yechirwere checovid-19
tatichingotarisira kutiwo zvinhu zvidzikame vambomira kudipota vanhu nokuti ipapo ndo pakaoma zvinowedza kuti chigwere chiwandise.
Nengo yeZimbabwe Migrants Support Network vaShelton Chiangwa vati South Africa ndiyo isingade kupa vanhu ava magwaro.
Tine kushushikana kukuru nemadeportations ari kuramba achiitwa. Hurumende yeSouth Africa ndiyo iri kukonzeresa kuti vanhu vagare munyika muno vasina magwaro akanaka kana kuti vanhu vatendera kugara munyika nokuda kwekuti bazi ravo reHome Affairs harisi kubatsira vanhu kuti vagone kuwana magwaro aya. Vanhu vazhinji vari kuapply for asylum asi havasi kukwanisa sana kuti marefugee center vakavharwa uye mapemits hakuna.
Asi kudzoswa kwevanhu ava kunoitika mushure mokunge South Africa yazivisa kuti vose vakashanya vane magwaro asingachashandi kubva musi waChivabvu 30 vakange vapiwa mvumo yekugara munyika kwemwedzi mitatu kuvanhu vakatadza kubuda munyika panguva yelockdown yekutanga. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Nyanzvi mune zveupfumi vachashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwidzwa kwemutengo yekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles nekambani yenharembozha yeEconnect Wireless nezvikamu makumi maviri kubva muzana kutanga nezuro kuchakanganisa mashandiro emabhizimusi pamwe nedzidzo yevana vechikoro vari kudzidza vachishandisa dande mutande. Dr. Chitambara vanoti nekuda kweCOVID-19 vashandi vakawanda vave kushandira kudzimba, izvo zvinoita kuti vashandise masaisai akawanda, uyewo zvikoro zvizhinji zvave kuitisa zvidzidzo zvepadande mutande. Asi Econet Wireless inoti yakamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti irambe ichishanda. Semuenzaniso, mutengo wekushandisa nharembozha kwemaminitsi maviri wakakwira kubva pamadhora emunyika masere nemasendi makumi mana kuenda pamadhora gumi. Masaisai eWi-Fi emwedzi wese kana kuti private Wi-Fi ine 50 gigabytes akakwirawo kubva pamari yemunyika inoita zviuru zvina nemazana masere emadhora kana kuti $4,800 kuenda pazviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana emadhora kana kuti $6,240. Mabhandura anoshandiswa nevanoita zvidzidzo zvepadande mutande kana kuti 10 gigabyte e-learning bundle anokwana mwedzi wese akakwira kuenda pa$2,240 kubva pa$1,720. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Chitambara.
Kukwidzwa kwemitengo yedata kwaitwa neEconnect kuno afekta zvemabhizimusi zvamunoziva mabhizinesi akawanda nenyaya yemaCOVID-19 nemarestrictions aripo vari kushandira vari kudzimba. Vanhu vakawanda vari kushanda vari kudzimba, saka vanenge vachida data kuti vange vachishanda virtually. Saka kukwira kwemitengo uku kunoita kutiwo pave nekukwira kweatingati maoperating costswo zvakare emabhizinesi akawanda ayo ane vashandi vari kushanda vari kudzimba. Uyewo zvakare makawana even kuzvikoro chaiko, zvikoro zvakawanda zvaane blended learning approach yekuti vanenge vachinyanya kushandisa pari zvino zvikoro zvakavharwa vari kushandisa mavirtual learning platforms anenge achishandisawo data zvakare.
Saka zvinovakanganisa nenzira ipi, Dr. Chitambara?
Zvinovaafekta vadzidzi uye zvinoita kuti dzinguva vamwe vatadza kunge vachiwana mikana iyoyo nekuti madata cost angagara atori pamusoro.
Asika iyo Econnect Wireless iri kuti yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti inge ichirarama sekambani, uyewo vari kuti mari idzodzo kana kuti zvikamu zvavakakwidza nazvo zvitori pasi pezvikamu zvakapasiswa nePortras, munoti?
Hongu zvinonzwisisika kutiwo veEconnect vari kutiraya kuzvikavhawo in terms of my rising operating costs awo iwo, but mitengo yezvinhu mitengo yedata yanga yagara itori pamusoro zvachiita kuti vanhu vakawanda even vana vechikoro vatadze kunge vachidzidza zvakanaka truma iwo mavirtual learning platforms anenge achida data aya. Saka zvinongoita kuti zvinhu zvizhinji zvopedzera zvakukwira nekuti zvakuwedzerawo mitengo macost emabhizinesi akawanda anga ari kushandisa data maoperations avo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Apo South Sudan yasvitsa makore gumi yava nekuzvitonga, sangano reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzirambe dzichibatsira nyika diki iyi pasi rose munyaya dzekuzvitonga, richiti mamiriro akaita zvinhu muSouth Sudan munongedzo mukuru wemukana wekuva nerakanaka remangwana revanhu vemunyika iyi avo vari parimhananzombe. Kwemakore gumi apfuura, South Sudan yagara iine mhirizhonga, mazana ezviuru zvevanhu afa, uye inyika ine huwandu hwakakurisa muAfrica yose kuva nevanhu vasina pekugara. Rwanda inoti iri kutumira mauto chiuru chimwe chete kuCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique kuitira kuti anobatsira kurwisa vakapfurikidza mwero vechiIslam vari kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. Izvi zvaburitswa padande mutande rehurumende yekuRwanda nhasi. Hurumende yemuRwanda yati mauto ayo achabatana nemauto emuMozambique pamwe nemauto enyika dzemuSadic mukubatsira kuunza runyararo muMozambique. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yarwisa semvunda nhasi mumutambo wayo neMalawi makunda neCOSAFA Cup muSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors nhasi masikati adzoka kubva mukutungamirwa 2-0 ndokuita mangange 2-2 nemaFlames eMalawi, izvo zvasiya vachiri nemukana wekuenderera mberi nemakundano aya. MaWarriors atatarika muchikamu chekutanga ndokutungamirwa nezvibodzwa zvabva kuna Kuda Muyama naShumaka Kuali, asi Zimbabwe yadzoka zvakasimba muchikamu chechipiri chemutambo uyu ndokukandawo zvibodzwa zviviri zvabva kuna Blessing Sarupinda na Ben Musaka. Asi murairidzi wavo Zidravico Logarusik anoti vari kunetseka kutamba sechikwata nekuti vatambi ava vagarisa vasina kupinda munhandare nekumiswa kwemitambo munyika nemhaka yeCOVID-19 kubva muna 2019. Zimbabwe yave nemapoints maviri kubva mumitambo miviri zvekuti inoda mapoints mana mumitambo miviri yasara kuti ipinde masemifainari. Zimbabwe iri kusangana neNamibia nesondo ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neSenegal nechipiri sondo rinouya. Mune imwe nyaya yaunza mutauro mukuru munyika, vateveri vemitambo vari kurwadzikana zvikuru neuwandu hwevatungamiri vemitambo vari kuenda kuma 2021 Olympic Games kuTokyo kudarika vatambi vacho. Zimbabwe Olympic Committee inoti iri kuenda nevatungamiri 13, vatambi vashanu chete ndivo vari kumakundano aya ayo ari kutanga musi wa23 Chikunguru. Vatungamiri ava vanosanganisira vana veZimbabwe Olympic Committee, mumwe chete weSport and Recreation Commission, vatatu vehurumende kusanganisira gurukota rezvemitambo uye vari nhengo yeInternational Olympic Committee muzvare Kirsty Coventry nemunyori wavo. Murairidzi wemutambo webasketball Edmond Mutetwa anoti zvinoshoresa kutakura veruzhinji vezvematongerwo enyika kuti siwa vatambi vacho.
Vanoita zvematongerwo enyika havafanhi kutowanika vachiwanika vachipindura nyaya zvemutambo kana kutravhela nawo. Zvinhu zvesipoti ngazvive zvekusipoti.
Aka hakasi kekutanga chikwata chemitambo chichizara vehurumende. Muna 2019 makurukota matatu muzvare Yeokai Simba neGavi, amai Priscilla Mupfumira naamai Stembiso Nyoni nevamwe vakuru vehurumende vaive pachikwata chakapamba nevasikana veNetball kuenda kuWorld Cup kuEngland. Vamwe vasikana vaive vabatsira chikwata ichi kubudirira kuenda kuEngland vakasiyiwa kumba. Nhengo yeparamende yeguta reNorton uyezve vaimbotamba rugby pamwe nekutungamira nhabhu vaThemba Muliswa vanoti kutambisa mari kutakura gurosusu revatungamiri kumaOlympic Games panzvimbo yekuwedzera vatambi. VaMuliswa vanoti mari iri kushandiswa yekubhadharira vatungamiri ava yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki kana kuisa mugadziriro yevatambi vari kunokwikwidza.
Kutambisa mari chaiko hazviite uhori husina basa. Kutambisa mari ngatiise mari kubudirire sport kubva pasi.
Asi gwaro rabva kuZimbabwe Olympic Committee rinoti hapana kukanganiswa kwaitwa sezvo vamwe vatungamiri ava vari kuenda kumitambo iyi vakakukwa neve IOC. Gwaro iri rinoti rwendo rweZimbabwe chairwo rune vatambi vashanu nevarairidzi mamaneja nevehutano vasere. Aka kaveke gumi nerimwe chete Zimbabwe ichikwikwidza kumakundano epasi rese aya kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kukwikwidza nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Bazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika richangobva kuparura gwaro raro rechimakumi maviri netatu rinotaura pamusoro penyaya yekusununguka kwezvitendero pasi rose. Mukuru wezvitendero mubazi iri vaDaniel Nadell vanoti gwaro ravo rinoratidza kuzvipira kwakasimba kweAmerica mukusimudzira nekudzivirira rusununguko rwezvitendero zvepasi rose. Izvi zvakakosha kuti zvitevedzwe, vanodaro vaNadal. Isu seAmerica tinobatsirwa zvikuru nebumbiro redu remitemo rinopa vanhu vemunyika medu mukana wekutsigira zvitendero zvavanoda, saka tinoda kuti izvi zviitwe pasi rose. Semuenzaniso takaona kuti kujinyirira nekupomera mhosva vanotaura nezvechitendero haisi nzira yakanaka yekusimudzira kugarisana kwakanaka nekuwirirana pamusoro pezvitendero. Vanadao vanodaro. Kunyangwe hazvo kune mitemo yakanyanya kuipa, tinonetsekanawo nemitemo inovavarira kudzora kugona kwemunhu kupfeka kana kusapfeka zvipfeko zvechitendero kana zviratidzo kana mitemo inotendeutsa kana kudzora kugona kwevabereki kupa dzidziso yezvechitendero kuvana vavo. Vanadao vanoti chokwadi ndechekuti mutemo wakanyanyisa wehurumende muzvitendero unoparadzanisa vagari kubva kuhurumende dzavo uye unowedzera mukana wemhirizhonga. Vanadao vanoti dzimwe hurumende dzinotonga nechisimba munyika zhinji dziri kuramba dzichimanikidza vanhu kuburikidza nemitemo yekunyoresa kana kurambidza zvigadzirwa zvechitendero. Iye zvino tave kuona zvakawedzerwa hurumende dzichishandisa nzira imwe cheteyo padande mutande apo vakuru vakuru vanonyatsotarisa nekutsoropodza zvitendero padande mutande uye kusunga kana kushungurudza avo vanotaura nezvechitendero. Vanadao vanoyambira kuti pasi rose rinofanirwa kuramba rakangwarira nzira zhinji dzinoshandiswa kutangwa kweutsinye muchivande pasi rose. Mumakore mashoma apfuura takaona kuurayiwa kwevanhu kuchamhembe kweIraq nemuSyria kwakaitwa nevanopfurikidza mwero vakaita seISIS avo vairwisa maKristu nevamwe nezvimwe zvitendero nemadzinza. Takaona utsinye hwakawanda hwakaitwa nemauto ekubhema achirwisa verudzi rweRohingya. KuChina hurumende iri kupara mhosva dzinopesana nevanhu nekuuraya marudzi zvakanangana nemaMuslim, Aiguha nenhengo dzemamwe mapoka edzinza dzezvitendero muXinjiang. America yakazvipira kushandisa nzira dzakasiyana-siyana uye dzakanaka nedzimwe dzakaoma mukusimudzira rusununguko rwezvitendero, vanodaro vaNadao. Kune vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose vane nyaya dzavo dziri mugwaro redu. Mashoko edu nhasi ndeyekuti tiri kukuonai, tiri kukunzwai uye hatizi kuzozorora kusvika mumwe nemumwe wenyu asununguka uye achirarama upenyu hwake zvine chiremerera pamwe nerunyararo. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reThe Century. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzotaura zvinoreva kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mhlaka 9 kuMtolikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
silokudana kakhulu ngokuthi inani labantu abafayo liyaqansa, kodwa lokho sisehluleka ukuthi sihlabe ijekiseni ekuqaleni ibingatholakali, kodwa kathe sisikhona sesixotshwa ngoba kuyakhethwa abantu okumele bahlabe.
I-COVID-19 ilokho isidla ubhedi weZimbabwe osekusethusa abaningi, ikakhulu abakumsebenzi wezimpilakahle.
So in my letter I said they should investigate or use their power to direct the Commissioner General to conduct investigation.
Unkosikazi Beatrice Mthethwa, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, selilobe incwadi yesicelo sokuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission becubungule udaba lukasomabhizimusi umnumzana Kutakwashe Thakwire. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo wokholo uSithandwa Ncube Tigere odabuka koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. I-COVID-19 ilokhe isidla ubhedi weZimbabwe osokusethusa abaningi, ikakhulu abasebenza kwezempilakahle. Kunje leli gciwane libulele abangamachumi amahlanu lasithupha 56 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela, kwathi abantu abazenkulungwane ezedlula ezimbili 2156 batholakale belalo, kubika abogatsha lwezempilakahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isabelo seMathabeleni North so esihamba phambili ngenani lasebebanjwe i-COVID-19 sithole amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi lanhlanu. Amajekiseni la asiwe endaweni lapho umkhuhlane obhahe khona kakhulu, ezigoqela iLupane, iBinga, iHwange kanye leNkayi. Okhangele ezempilakahle eMathabeleni North uDokotela Munengayi Phadingani uthi ijekiseni ibisidingakala ngoba umumo uqhubeka usiba mubi.
Phakathi kwamajekiseni ayizigidi ezinhlanu uhulumende khona ezakwabela ezinye izigaba, ngoba ijekiseni esidingwa ngamandla.
Unkosikazi Sazini Sivindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 selisethusa.
Silokudana kakhulu ngokuthi inani labantu abafayo liyaqansa, kodwa lokho sisehluleka ukuthi sihlabe ijekiseni ekuqaleni ibingatholakali, kodwa kathe sisikhona sesixotshwa ngoba kuyakhethwa abantu okumele bahlabe. Lokho kumele kulungisiswe kusasemasinyane.
Unkosikazi Wayne Xaba, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uyakusekela lokhu.
Inamba yabantu ababulawa umkhuhlane we-COVID isisesabisa kakhulu, ngoba ukuthi ngelanga elilodwa kube kulabantu abayi-56 asebebulewa umkhuhlane lo kunzima.
Unkosikazi Sithandekile Ndlovu, ongumongi, ukhuthaza abantu ukuthi bazivikele bona labemuli ngokugqoka amamaski lokunye.
Abantu kabagqoke amamaski bangawalengisi, bawagqoke bavale amakhala lomlomo okuqondileyo ngaso sonke isikhathi nxa bephakathi kwabantu kumbe phakathi kwezimoto ezibathwalayo. Abantu bangasondelelani lokungayi nje kweminye imihlangano, ngoba kulapho kuba labantu khona abaningi. Wonke umuntu kazijwayeza ukuthwala i-sanitizer ihlale eduzane laye lokugeza izandla ngaso sonke isikhathi.
Kusiya phela usuku lwayizolo uhulumende ubike ukuba kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lasithupha i-56 idolobho leHalale belikhokhela ngabantu abangamachumi amathathu lanye i-31 kulandela iMashonaland West ngabantu abayisithupha, kulandele iMidlands ngabantu abahlanu, kulandele iMashonaland Central ngabantu abane kuze iMatabeleland ngabantu abathathu kulandele iManicaland Mashonaland East leMatabeleland North ezilabantu ababili zonke kugcinele ngebulawayo elomuntu oyedwa obhubhileyo kusukela ngombimbitho nyakenye inani labantu asebebulewe yiCovid selikunkulungwane ezimbili lamachumi amabili lesichiyagalolunye i-2029 ugatsha lwezempilakahle lulobe ebulenjini ukuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe ilizwe belilezigidi ezilikhulu zamadola emelika i-100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 khathesi sokusebenze izigidi ezingamachumi amane i-40 million sokusele izigidi ezingamachumi ayisithupha i-60 million njalo nxa kule ndingeko izakwengezelelwa leyo mali ngimele i-Studio 7 yikobulawayo ningubathabile masuku.
Igqwetha elilodumo kwezokulwela amalungelo oluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa uselobele incwadi yesicelo kwabekhomishini elawula indaba zenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission izak efuna kwenziwe uphenyo lokudengisisa kwamabhizimusi kamnumzana Kutakwashe Thakwe-Ray. Lokhu ukwenza ngemva kokuvezwe ngabezindaba abe-The Sentry ngamankampani kaThakwe-Ray. Omevis Kamause thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-The Sentry baqhube uphenyo olubanzi lokudingisisa indlela amankampani kasomabhizimusi olodumo uThakwe-Ray asebenza ngayo kwavela ukuba asebenza ngokungekho emthethweni. Unkosikazi Beatrice Mthethwa osebenza labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sakhe.
So in my letter I said they should investigate or use their power.
Ngithi mina mabenze uphenyo kumbe basebenzise amandla abalawo ukutshela usikomitsho amapholisa ukuba enze lwenziwe lolo phenyo. Liyazi ukuba banjani laba bantu. Bahlezi besithi akekho oke waluletha lolu daba. Yiso lesi sizathu esingenze ngababhalela abeZAC.
Isikhulumeli seZAC, uCommissioner John Makamure, uthi bazokhangelisisa lesi sicelo.
If she has returned to the commission as a citizen, yes, commission.
Abe commissioner bazoyikhangela leyo ncwadi, bayihluzisise, bese besitsho ukuba manyathelo bani azothathwa kulandelwa okumunyethwe ngu-Section 255 wesisekelo sombuso.
In accordance with Section 255 of the Constitution of Zimbabwe.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu, umnumzana Charles Nyoni, upha umbono wakhe ngalolu daba.
Kuyamangalisa sibili ukuthi bona sebemelela ukuthi uze isimeli samalungelo kakaZulu size silethe indaba phambili kwayo, kodwa nabona bekwazi ukuthi kule report yaphumayo bengazange bayenze ama-investigations, njalo bengazange babopha umuntu kumbe bayenza umsebenzi wabo bona njenge-anti-corruption committee eyiyo mele ube umsebenzi wayo. Kuyamangalisa njalo kuyadanisa.
Ubekwa icala uThakwe-Ray lokuba lamankampani asebenza ngendlela engekho emthethweni elenkohlakalo phakathi njalo esiyafihla izimali zakhe kwamanye amazwe kuma offshore accounts akhe okuyimali yelizwe. Embikweni owethulwe ngabe The Sentry kuvele ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangujika bayakwazi okwenziwa nguThakwe-Ray. UMangujika uthe buzwa ngabe Studio 7 uthe akalalwazi ngokwenziwa nguThakwe-Ray. UMnangagwa akakethuli umbono wakhe ngalolu daba njalo imizamo yalomsakazo yokukhuluma loThakwe-Ray lokhu isehlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Obengu komanda webuto, umnumzana Etsai Chimonyo, usepiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, i-National Hero, lokhu kwaziswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Ngesikhathi esethekelela, umndeni kamnumzana Chimonyo ubeyawukhalela ngokubika komsakazo we-ZBC. Umnumzana Chimonyo ubhubhe izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Lanxa abanye bephatheke kubi ngokudlula kwakhe, abanye bathe abalandaba laye ngoba engomunye wabaphatheka kugugura wondi. Lapho ibutho elibikwa labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleleni le-Midlands. Inhlanganiso yebhethu likaZulu ithi kulusizi ukuthi abantu abaphatheka kulumbhoqazwe bafa betshiya udaba lolu lungalungisiswanga. Owaye ngumkhokheli we-Viyo leZipra umnumzana Abraham Giwane ubhobhengo lwesibili laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe izolo. Akukaziwa ukuthi ababili laba bazabekwa nini. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Ngoma Studio 7 uxoxele isiphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokutshona kukamnumzana Nkiwane.
Kulusizi ukubana ubaba uNkiwane usedlulile emhlabeni kuyadanisa, kodwa kudanisa ukudlula yonke leyo nto yokubana ubaba uNkiwane lapho abhubhele khona nokubana ubaba uNkiwane abaningi abatsha bazwa ngaye esebhubhile, ikanti yibo ama-pioneers e-strike. Abantu abangenzanga lutho umvuka ngikhona yibo abadikle ubaba uNkiwane ngenxa yokuthi esindebeleni kuthiwa inyoni ezihlakaniphileyo ziyakha izidleke zazo ngeziboya zezinye. Usebenzile ubaba uNkiwane, usekhulunywa ngaye esedlula emhlabeni. Abantu abangenzanga lutho bayakholisa bafela ezibhedlela zangaphandle kwelizwe bedinga ukwelatshwa beselatshiswa nguhulumende endaweni ezidulayo, kodwa abalweli benkululeko abaqotho bafela khona lapha e-UBH. Kuyadanisa.
Obe ngukomanda webutho oyetheswa icala lokuphatheka kugugurawundi umnumzana Ezayi Chimonyo laye sibone edlula emhlabeni izolo, lingathini ngokutshona kwakhe?
Okachimonyo udlulile emhlabeni kunusizi ukuthi udlule esesibhedlela engalansimbi ezinyaweni zezandleni. Ngicala lenzayo ube ngumntotwa ngabe ufe elindwe ngogadi jeke. Ukufa kubongelwa, njalo ukufa ayisikho okuthonisisayo izigayi ngoba wonke umuntu uzakufa. Kodwa eqinisweni alubana abantu silamandla, alubana uChimonyo labanye bakhe abaqeda abantu kwakufuze bebavikele. Ngoba ungakhangela ube libutho lelizwe wabulala abantu egqoka uniform yelizwe esebenzisa i-taxpayers money. So ngokunjalo bekufuze ukuthi ebe ngumuntu osejele for breaking the oath yakhe yokuthi uza protect ilizwe, bekufuze evalelwe botshwe ebotshwe sibili ebe ku-declass khona lezi gebenga.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye-IBETCHI likaZulu obekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Live Talk namuhla kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Joseph Biden ukhangelele ukuthi uzakhuluma ngokususwa kwebutho leMelika kwele-Afghanistan lapha kade zidlale khona okwesikhathi eside ngesikhathi kukhanya ngani iTaliban iyayilwisana labantu bakwele Afghanistan isibambe inkamba eziningi lapho kade kudlala khona amasosha akwele Melika. UBiden kukhanya ngazani wayevele efisa ukuthi amabutho asuswe kwele Afghanistan njengalokho kwakufiswa ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Kukhanya ngazani ke ibutho elingaphansi kweNATO lizasuka kwele Afghanistan ngesikhathi esilandelayo. Abalolongwa libutho leAmerika lamanye amazwe kukhanya ngazani bayehluleka ukugcina inkamba ezazihlala khona ibutho leMelika. Okakhela amapolisa kwele Haiti ubika ukuba sokubulewe abantu abane abacatshangelwa ukuthi babulele umongameli Jovenel Moise kwele Haiti. Umongameli Moise ungenelwe ngabantu emzini wakhe bamdubula bahamba abantu labo banyamalala. Kodwa ke kukhanya ngazani ke uhulumende uthi babanjwe abantu laba belokhu bese Haiti abacatshangelwa ukuthi abanye babo bavela kwamanye amazwe. Amapolisa alile ukuvezela umsakazo we-Voice of America okuningi ngodaba lolu.
Umthethwandaba we-High Court wakwele South Africa usulahle isicelo sokuba engavalelwa entolongweni uMnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli walelo lizwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuqhamuke udlakela esigabeni seKwaZulu Natal okulabanye abathi akumelanga uMnumzana Zuma avalelwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Inkampani yezindaba eReuters ithi umthethwandaba kawuvezanga izizathu zokulahlwa kwesicelo sikaZuma. Wahamba emapoliseni ngolwesithathu wavalelwa e-Escort Correctional Services Center. UZuma wala ukuyamiswa kukhomishini ehlolisisa ubukhohlakali abetheswayo. Inkantolo ye-Constitutional Court yamgweba ukuba avalelwe entilongweni okwenyanga ezilithumi lanhlanu. UMnumzana Majobana Ncube igqweda elilwela ilungelo loluntu uthi akumangalisi okwethulwe inkantolo ye-High Court.
Nxa sikhangela umthetho isinqumo lesi yiso esiqondileyo ngoba vele i-High Court yayingelawo amandla yokuthi imise isinqumo se-Constitutional Court. Osokuseleke ukuthi uzumamelele ilanga le-Constitutional Court ukuthi yavuma yini ukuthi ibuye isitshintshe isinqumo sayo sokuthi waphambanisa lokuthi wayefuza ukuthi agwetshwe ukuthi aye ejele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Philip Gawule okubandla neZANU-PF.
Kuqondile kakhulu ukuthi abantu abanjengabozuma babe yisibonelo esihle. Nxa ufuna ukulungisa izinto mbonakani South Africa is setting a very good example. Isibonelo esihle kithi sonke ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho.
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uyakusola ukubotshwa kukaZuma.
Uthelela usizi kakhulu ukubana indoda eyalisa ubukliwi babelungu waba ngomunye wabakhulula elizwe leSouth Africa ukubana kube lozibuse namhlanje nguye osejikele ejele kungaqondakali ukubana ujikela ngasizathu bani njalo kuvelaphi kusiyaphi.
Kuyaxokozela kwaZulu Natal okulabalandeli bakaZuma abaningi abatshengisela emgoqweni besola ukubotshwa kwakhe. Bathi bazatshengisela uZuma aze akhululwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli Joe Biden weMelika labakhokheli bomanyano wamazwe yakhuthaza umbuso okhululekileyo azakala ngokuthi G7 bathi bazimisele ukuqeda ukusetshenziswa kwabantu ngokungekho emthethweni, inkohlakalo kanye lokwethusela ukubhadalisa abanye ukuthi bahlenge abathunjiweyo. Elemelika le-G7 lithi likhathazekile njalo ngokubanjwa kwabantu ngamandla ukuthi besebenze lokhu kusenziwa nguhulumende okugoqela abohlobo lwama-AGs leminye imihlobo labokholo lwabalutshwana e-Xinjiang e-China. Abaphatheke kulokhu ngabakungatsha izivalisa ezokulima, ezamandla omlilo ovela elangeni, labathunga impahla. Abakhokheli laba bavumelene ngokubaluleka kokulondoloza ilungelo loluntu kanye lokwenqabela ukuthi abantu bebanjwe ngamandla okusebenza. Amazwe akumanyano we-G7 athi azimisele njalo ukulungisa uhlupho lokwethuselwa kwabantu ngokuthi bazathunjwa ngamaqembu enza lokho ngendlela yokuthi behlengwe ngemva kwenhlawulo. Kulokungenela okukhulu ngokungekho emthethweni kwabantu ebulenjini okuthinta kakhulu amazwe akumanyana we-G7 lamanye kungatsha ezivalisa izakhiwo ezokuhiqiza impahla lezibhedlela. Amacala ebulenjini la aphinda aphazamise imali yebulenjini ababolekana imali njalo aqondiswe ebantwini abasemhlabeni jikelele. Uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kufanele basebenze bonke ukwenza kube lukhuni ukwenelisa ukudala amacala ebulenjini. Konke okwenzakala ebulenjini kufanele kuhlolwe njalo kudingisiswe. Abatholakala belamacala bathoniswe, kuqiniswe indlela zokwenqabela lokhu. Umanyano we-G7 uphinde wavumelana ukuqeda inkohlakalo. Umongameli Joe Biden usanda ukuthi lokhu yinsika kunhlelo zeMelika njalo wethula ugwalo lwe-National Security Study Memorandum on the Fight Against Corruption olule njongo yokuqinisa lo msebenzi. Inkohlakalo idala ukungethembani, yenza uhulumende engasebenzi kuhle, ichitha impahla zelizwe, iqeda injongo yembuso ekhululekileyo, ibhidliza imnotho yelizwe, kukanti ayilungelanga abantu. Elemelika lindawonye lamazwe e-G7 lizalwisana lokungasetshenziswa kuhle kwamankampani, inkohlakalo kwezokuthenga ngakwezindlu lekwabeni ulwazi njalo lenze lokho kube ludaba olumqoka. Elemelika liyamukela ukuzimisela komanyano we-G7 ukuthi usebenze lawo ukuqeda inkohlakalo. Njengokutsho kukamongameli Joe Biden, elemelika selibuyele emsebenzini wokukhokhela umhlaba lilamazwe yasekela umbono walo. Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Gitchi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 Zupogine. Waza Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, inambaling komine wena. We baba, gonze magnum saba. We baba, 7 Zupogine.
Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zomdumo wokholo uSithandwa Ncube Tigere odabuka koBulawayo. USithandwa kulezi nsuku ucula eseNew York kwelemelika. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvand.
Lo sixoxa labaculi beZimbabwe abacula imiculo etsheneyo kumagumbi amanomhlaba. Namhla siphethe umculo wengoma zokholo silo Sithandwa elingathanda ukubamazi imvelaphi yakhe.
Ngazalelwa koBulawayo, ngikhulele eNketha 8, ngafunda eAmavane Primary School eNkulumane, ngazofunda eMontrose Girls High plus a last in journalism and media studies. Ngicula ebandleni as a praise and worship leader at Glad Tidings Fellowship koBulawayo, lase Word of Life International Ministries. La ngapha eMelika ngiyacula as a praise and worship leader.
Sithandwa uqhubeka ekuthasisa isisusa sokungena kwakhe kwezomculo lokuthi kungani egxile kumdumo wezokholo.
Mina-ke ngaqala ukucula ngele minyaka eyisithupha ngicula ku-Sunday school. Njalo babethanda ukuthi nje ngimncane nginjalo babethanda ukuthi ngicule ngilide izingoma zonke nje ezabe zilidwa omakhelwane labazalwane engakhula labo babekholisa ukungizwa ngihlabelela umculo wesontweni nje babethanda ukuthi ngiphinde izingoma.
Sayo kakhulu ukuthi yagcindezele umculo wakhe usithandwa uthi ngumza wakhe uPreacher Dlamini lo mfo wabo Joshua Spanda ababonga kakhulu ngokumfaka kwezomculo.
Ngo-2011 to 2012 ngajoyina iqembu elithiwa yiZen Praise elibased eHarare ngacula ingoma ethi uthando lukababa ukusungano live DVD yami. Le album engayirelease last year okuthiwa ebizwa ithiwe ngu-Seated on the Throne ngayiproducelwa ngubhenga umnumzana we-South Africa uBheka Mthethwa lo Erastus Nleya owakobulawayo.
Kwele Melika usithandwa wecula enkonzweni lemdlalweni nxa abantu bemcelile. Tia ilizwi kubalaleli Mancube.
Likhuthazeke lihlale okholweni noma kungathini uThixo uhlezi esihlalweni sakhe sobukhosi njalo uyasinakakela nje. Umculo wami uyatholakala in all digital stores ku-Facebook page lami elithi Sithandwa Ncube Music ku-Instagram at Sithandwa Ncube. Ngiyabonga kakhulu inkosi elibusise lonke.
Sibusisekile ngomculo olohlonzi ocula nguSithandwa Ncube Tigere obeke nguye esilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libele mpela sonto ebusisekileyo sithandaneni sonke ngomculo kaSithandwa igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Oh, no.
ka Sithando Ncube Tigere odabuka kobulawayo osecula esemelika singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iCOVID-19 ilokhu isidla ubhedu elizweni osekusethusa abaningi kakhulu abakumsebenzi wezempila kahle Unkosikazi Beatrice Mthethwa ayigqwetha ililwe lamalungelo oluntu uselobe incwadi yesicelo sokuthi abe commission eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission becubungule udaba lukasomabhizinisi umnumzana kuthi akwashetha kwiRay. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.